Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 18, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaongorori vesarudzo vemasangano eCommonwealth neSADC vari munyika vokurudzira kuti munyika miitwe sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere, vachiti kuita izvi kunounza runyararo nebudiriro. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ronyorera kuZeke richinyunyuta nekuiswa kwenhengo dzezano PF dzinozivikanwa kuti dzishande sevavhotesi musarudzo dziriko vhiki inouya. Vatori venhau veVoice of America nevamwe vaida kuenda kuZimbabwe kunonyora nezvesarudzo vachibva muWashington DC vonyimwa mvumo nehurumende yeZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kuongorora sarudzo vakamirira masangano eCommonwealth neSADC nhasi vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika, vatsigiri vavo nevose vane chekuita nesarudzo kuti vaite sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere, vachiti kuita izvi kunoita kuti munyika muve nerunyararo nebudiriro. Vataura izvi apo vamwe vari kugunun'una kuti vamwe vaida kuongororawo sarudzo idzi vari kunyimwa mvumo nehurumende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavo wekutanga nevatori venhau pamberi pesarudzo, sachigaro wechikwata chevanhu gumi nevana cheCommonwealth, Ambassador Amina Mohammed vekuKenya, vati zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vaone kuti vaita zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena.
We call on all political parties and their supporters to uphold standards for credible, inclusive and transparent elections. And we encourage all citizens to
play their part.
Vati vanoda kuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere uye vari munyika kuzoongorora kuti nyika iri kutevedza mitemo yayo here pamwe nezvigaa zvayakabvumirana nedzimwe nyika. Vari kutungamira chikwata cheSADC, Dr. Nevas Mumba vekuZambia, vakurudzira vana veZimbabwe kuti vanovhota, vachitiwo zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
We encourage all stakeholders to ensure that these elections are conducted.
Tinokurudzira vose vane chekuita nesarudzo kuti vaone kuti dzaitwa murunyararo pajekerere uye pachena.
Vaendera mberi vachiti kuita sarudzo dzakajeka uye murunyararo kunounza runyararo nebudiriro uye izvi zvakanakira Zimbabwe, SADC neAfrica yose.
Since Zimbabwe belongs to the family of SADC, we come as brothers and sisters to stand with Zimbabwe shoulder to shoulder to ensure that the outcome of this election will not only benefit the
Sezvo Zimbabwe iri nhengo yeSADC, tava semhuri kuzoitsigira kuti zvinobuda musarudzo idzi zvisabatsira Zimbabwe chete asi kuti dunhu rose reSADC neAfrica.
Chikwata cheSADC china vanhu makumi matanhatu nevasere kubva kunyika pfumbamwe. Vamumba vatiwo zvinofadza kuti pari zvino zvinhu zvichakagadzikana muZimbabwe, kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa nenhengo dzebato riri kutonga reZANU PF munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kwaGutu ranyorera sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC tsamba yenyunyuto richiti komisheni iyi yakaisa nhengo dzezano PF dzinozivikanwa uye dzine zvigaro zveutungamiri kuti dzishande sevavhotesi musarudzo dziri kuuya vhiki inouya, zvinonzi nebato iri kutyora mutemo wesarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iye.
Mutsamba yavo munyore anoona nezvesarudzo muCCC kwaGutu vaLloyd Mufudze vati zvakaitwa nezeke hazvisi pamutemo, vachiti basa rekuvhotesa rinofanira kuitwa nevanhu vasina mapato avakarerekera.
Chokwadi kuti aita kuZimbabwe Electoral Commission pagutika pagwaro tichinyunyuta kuti pane vanhu vanozikamwa vari vatsigiri vamwe vachitori vatungamiriri vebato reZANU-PF vapinda basa rekurana maelections musi wa 23 August 2023 vari mapresiding officer kana kuti mapolling officer.
Bato rinopikisa iri radoma nhengo dzeZANU-PF dzavanoti dzakapiwa mabasa aya, vachiti dzinosanganisira Vasame Masome vachange vari pachingai primary school, vaCuthbert Munonge kwaMakura vatawanda masite avo vari kutungamirira mukutsvagira rutsigiro kunhengo iri kumirira ZANU-PF musarudzo dzeparamende vaBenjamin Ganyiwa kuGutu East, vamuchineripi Masunda kwaZinata primary school, vaRaiton Murambadaro pamusha yavanhu primary school, pamwe navatawanda mukova navarangarirai Govhu pamukaro. Vamufudze vakurudzira zei kuti ibvise vanhu ava kuitira kuti vanhu vavhotiswe zvakanaka uye zvabuda musarudzo zvibudiswe pasina kuzobiridzirana. Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa muzeki kwaGutu vaAugustin Musasa vatenda kuti vatambira tsamba iyi.
Inzvambo pamwedzi kaupishi kwangu ndikune imwe command center sandaibata kuiona so ahead, but ndichazoona kana ndasvika kuofisi.
Zvichakadaro bato reTriple C rinoti riri kutsutsumwa zvikuru nenyaya yemhirizhonga mudondo remasvingo apa kwasara mazuva mana kuti vanhu vavhote. Triple C inoti vanhu vana vakarohwa zvakaipisisa nezviro kubhikita East nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vachipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa iri. Apowo nhengo iri kumirira bato iri musarudzo dzemakanzuri kuward 6 kuchiredzi vaHappiness kuti vachiti pane vanhu vakavaendera pamba pavo manheru adarika. Mumwe mutsigiri weTriple C kubhikita East vaGordon Dava vanoti vakarohwa pamwe nevamwe vavo vanoti vaTyson Tozoona, vaWebha Chigogo navaSana Moyana.
Ndazida kuenda panehanda papakaungana vamwe apo, saka tangosvikirwa tiri about 5 ndokubva mota yangu yakumira patatakagara padizene road ndokubva zvanzviri CCC ndobva tatiri 4 ndipo pandazozorwamba maipapo.
Vanoona nezvesarudzo mudunhu remasvingo muTriple C vaGodfrey Madzikanda vati vari kushushikana zvikuru, asi rwendo runo vanhu vacharadza kutsamwa kwavo pakuvhota.
Chokwadi ndechekuti hazvina zvazvinotibatsira bozi kutyidzira vanhu vasingachatyi hazvibetseri, vanhu vari kuzotivhotera.
Mutauriri weZANU-PF Masvingo vapepi kaichiwewe vati bato ravo hariiti mhirizhonga.
Nyaya dzemhirizhonga dzezvematongerwo enyika dzinotaridza kuti dzafunya chisero mubhikita East zvichikonzerwa nebato reTriple C iro riri kutanga misindo mizhinji.
Mutauriri wemapurisa muMasvingo Inspector kuda kwaShedhewa vati havasati vanzwa nezvenyaya idzi. Vamwe vanoongorora nezvesarudzo vanoti mhirizhonga yakadai inogona kukanganisa kufamba kwesarudzo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa nhasi vanga vachitsvaga rutsigiro vachisangana nevatsigiri vavo kubhindu raNorth mudunhu remashonaland Central. Ukuwo mumwe wemutevedzeri wemutungamiri weZANU-PF waConstantino Chiwenga vanga vachitsvagirawo bato ravo rutsigiro vari kumusangano wavaita nevatsigiri veZANU-PF kuVictoria Falls kumateveleland North, kuchitiwo vaKembo Mohadi vanga vari kuNkai mudunhu rimwe chete remateveleland North. Mune imwe nyaya, nhengo dzebato reTriple C 40 dzakasungwa nechipiri muHarare dzanzi nedare ramajistrate dzidzoke zvakare kudare nemuvhuro unouya kuti dzinzwe kana chikumbiro chadzo chekuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichitambirwa. Vakasungwa ava vanosanganisira ava Grant Mohakata vari kukwikwidza vakamirira Triple C muGlenview South vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wemopa. Kunyange hazvo vatori venhau veVoice of America vari muZimbabwe nechakare vachikwanisa kunyora nezvesarudzo dziri kuuya nemusi wechitatu svondo rinouya, vamwe vatori venhau vemasangano enhau ekunze kwenyika kusanganisira vatori venhau vaviri veVoice of America vari muWashington DC vakanyimwa mvumo yekuti vaende kunotora nhau dzesarudzo vari munyika. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru weVoice of America, amai Yolanda Lopez, vati vanoshushikana zvikuru nekunzwa kuti vamwe vedu mubasa rekutapwa kwenhau vakawanda vekunze kwenyika vakanyimwa mukana wekuenda kuZimbabwe pamberi pesarudzo dzichaitwa idzi. Vati pasina kuburiswa kwenhau dzechokwadi, vana veZimbabwe vachanyimwa mukana wekuwana nhau dzakakosha apo vatarisana nesarudzo. Amai Lopez vati VOA inokurudzira vakuru vese muhurumende kuti vaone kuti masangano enhau ose anoda kutora nhau dzesarudzo muZimbabwe awana mukana uyu akasununguka. Godwin Mangudya anotipa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Vatori venhau veVoice of America vaifanirwa kubva kuWashington DC vachiuya munyika kuzonyora nezvesarudzo vakanyimwa mvumo yekuita izvi nehurumende, kunyange hazvo bazi rezvekuburiswa kwemashoko risina kupa zvikonzero. Mutori wenhau ane mukurumbira Chris Maroleng, uyo ave kushandira sangano reGood Governance Africa nevamwe vake vatatu, vakadzingwawo munyika nezuro mushure mekunge vapinda muZimbabwe nechipiri. Nepfenyuro yekugermany yeARD German Radio and Television inoshanda iri muSouth Africa yakazivisawo kuti yakanyimwa mvumo yekushandira munyika munguva yesarudzo pasina zvikonzero. Ukuwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr Musa Kika vakanyimwawo mvumo neZimbabwe Electoral Commission yekuti vaongorore sarudzo nechikonzero chine chekuita nekuchengetedzwa kwenyika. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaTerence Chitapi vati sangano ravo harisi kufara nekurambidzwa kupinda munyika kwevatori venhau pamwe nekunyimwa mvumo yekuongorora sarudzo uku.
Zvinhu zvatagara tichinyunyuta nezvazvo kuti aiwa kana dzingori sarudzo dziri pajekerere munhu wese ngaabvumidze kuuya kuzoona. Vanoona vanofanira kuva nediwe iyo yekutaura kuti aiwa isisi taona zvakati uye taona zvakati. Dzimwe nguva tinoona sekuti kunongosedzwa avo vanongotaura zvinoda kunzikwa nehurumende.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr Urayai Zembe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti iri kutya.
Zvinotaridza chose kuti vava kuvhunduka simba ravanhu. Zvisinei, zvagara zvichingozikanwa kuti vanhu ndo vanodzika utungamiri hwenyika nomusarudzo dzejekerere dzakasununguka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo nhare mbozha dzegurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mukuru mubazi ravo vaNiki Mangwana dzange dzisiri kudayirwa. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru nemusi wa23 Nyamavhuvhu chinove chitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano reTel Zimbabwe nhasi raita musangano nevagari vemudhorobha reChiredzi pamwe nevari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru nedare reparamende muChiredzi Central. Mutoro wedu wenhau Pasmond Love anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza mudare reparamende vakazvimirira vaGibson Wende vavimbisa vagari vemuChiredzi kuti kana vapinda pachigaro vachagadzirisa nyaya yekuzvitonga kwematunhu iyo yavati iri kukanganisa budiriro.
Hatikwanisi kunge tichiimplementa zvinhu chinonzi devolution nenyaya yekuti hapana mutemo unonyatsokutsanangura kuti hwaro hwacho hwakamira sei, nekuti nyika ichitongwa inotongwa ichibva kumusoro watinoti kucentral government.
Vari kukwikwidzawo mudare reparamende vakamirira bato reCitizens Coalition for Change CCC varopafadzo Makumire vavimbisawo kuti kana vakakunda musarudzo vachamirira munhu wese mudunhu ravo zvisinei nekuti anotsigira bato ripi.
Saka ndinokuvimbisai iChiredzi Central kuti ndichava mumiriri usingatariri kuti takasiyana zvakadini pamafungiro edu. Chechipiri, MP basa rake nderekugadzira mutemo. Mitemo iyi inofanira kuva mitemo inobva kuvanhu.
Varu kukukwiza omu kanzuru wakamira Ward 7 mudoroba iri, va Rogers Chikonye ve CCC, vavimbisa kugadzirisa kuwaniswa kwemvura yakachena kuvagari.
Water is the right. Mukonstitution medu zvirimo, munhu anofanira kuti awane mvura, nekuti mvura ndiwo upenyu hwevanhu. Tinozvinzwisisa kuti kutambudzika ikoko kunonyanya kuafekita zvikuru sei vana amai. Panumber one pangu, tichada kuti mvura inge ichiwanikwa zvakafanirawo.
Mumwe mudzimai ada kuzikanwa nezita rekuti Mamoyo anoti hapana zvakawanda zviri kutsanangurwa nevari kuda kuvhoterwa.
Information haisi kupiwa zvakakwana. Macandidates apinda muelections. Hatisi kuziya mamanifestos avo. Hatisi kuziva kuti zvii zvavanoda kutiitira.
Vari kukukwidza vakamira bato reZANU-PF mudare reparamende muchiredzi Central vaFrancis Moyo havana kuzopinda musangano uyu sekuvimbisa kwavo. Studio 7 haina kwanisa kunzwa mashoko avo sezvo vanga vari mumusangano pataedza kuvafonera. Asi vachitaura nevatori venhau pamusangano wavakaita nezuro, munyori wekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaChris Mutsvangwa vakati bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo nekuti rine nhoroondo yekuita zvido zvevana veZimbabwe. Vachivhura musangano uyu vanoona nezvekufambiswa kumabasa kuTeu Zimbabwe vaPasmo kuzipa vati donzo rechirongwa ichi nderekuti pave nenhaurirano pakati pevagari nevari kukwikwidza kuve vamiririri vavo mudare reparamende nemumakanzuru.
Donzo remusangano unoyu nderekuti vagari vemuchiredzi vagone kusanganawo nevari kukwikwidza musarudzo idzi, zvikuru sei Chiredzi Central nemalocal authorities.
Dhorobha reChiredzi rine zvigaro zvisere zvemakanzura. Zimbabwe iri kuita sarudzo svondo rinouya musi wechitatu Nyamavhuvhu 23, makwikwi echigaro chemutungamiri wenyika ari pakati pemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Zimwe nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti kuchine zvimhinga mupenyu zvekuti zvikasagadziriswa pachaita mutauro pane zvichabuda musarudzo dziri kutarisirwa munyika musi wechitatu chinouya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavaparura bhuku rinonzi The Route Towards 2023 Harmonized Elections in Zimbabwe, nhasi muHarare mupepeti webhuku iri uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvematongerwo enyika kuUniversity of Zimbabwe, Dr Solomon Mukai vati bhuku iri rinotarisa zvakaitwa pamwe nezvinoda kuitwa kuti kuve nesarudzo dzejekerere munyika. Vachitarisa kubva zvakaitwa sarudzo dzapera muna 2018 kusvika pagadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa mwedzi uno. Dr. Mukai vati nyaya yekuwaniswa kwegwaro revavhoti kune veruzhinji ndiyo imwe yezvinhu zvisina kugadziriswa.
Tichitarisa zvimhinga idzo, tirikuonawo pane nyaya dzakawanda dziri kumatare. Imwe yekutanga ndeye voter register. Vanopikisa vari kuti havasati vabata register richashandiswa pakuvhota. Tichiona pane nguva tatova kumashure kwenguva. Izvi zvirizvo zvakare zvakaitika pana 2018.
Vatiwo mutsvakiridzo yavo zvavanoona zvaedza kugadziriswa munyika inyaya yekukurudzira runyararo uye kutarwa kwemiganhu, kunyange hazvo nyaya yemiganhu yakakonzerawo mutauro munyika. Vachitaurawo neStudio 7 pachiitiko ichi, muongorori wezvematongerwo enyika vaJoyce Ngwenya vati bhuku raparurwa nhasi rakakosha zvikuru sezvo richitsanangura nzira yafambwa nayo munyaya dzesarudzo. Vati zvimhinga mupinyu zviri kutaurwa mubhuku iri zvinosanganisira kusagadziriswa kunyaya yegwaro revavhoti, kusatarwa kwemiganhu zvinogutsa nezvimwewo zvichavhiringidza kuti sarudzo dzechitatu dzive dzejekerere.
Irunda dzauti ii sarudzo yedu gore rino haina kuita zvakanaka. Pane zvizhinji zvichipokana kwakawanda. The limitation report yakanetsa. Nyaya yevoters roll haisati yagadziriswa. Tichiona futi nemanyorerwo anoitwa aitwa mubhuku achitsanangura nyaya dzemaballot papers. Ndizvo zvimwe zvinhu zvinoita kuti because no kuine kupokana.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rinda Ichipfunde Fafa vati zvinyorwa zvakakosha.
Kurudzira kuti zvange zvakanaka zvichengetwe zvinenge zvichida kugadziriswa. Zvinge zvichizoitwawo into electoral reforms.
Studio 7 yakundikana kunzwa ku Zimbabwe Electoral Commission kana kuti SEC sezvo tatadza kubata sachigaro wekomishini iyi Justice Priscilla Chigumba mutevedzeri wavo uye vari mutauriri weZEC Rodney Kiwa kanawo mushande mukuru vautoile Slaigwana asi vachitaura musi wechipiri kuvaongorori vesarudzo hamai Chigumba vakati ZEC yakagadzirisa zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzechekerere uye zvinhu zvese zviri kufamba sezvinotarisirwa asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakatoendesa nyaya yekusapiwa gwaro revavhoti rine nzvimbo dzekuvhotera kumatare ZESNY neUniversity of Zimbabwe yakabatana kunyora bhuku iri ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Vagari vekumaruwa pamwe nevarimi vadiki vakagariswa patsva mumatunhu akawanda emunyika vari kuchema chema nekwavanoti kupera kuri kuita mafuro ezvipfuwo zvavo. Dambudziko ravanoti richavamanikidza kuita nhimuramuswe kana kuderedza uwandu hwemombe nezvipfuwo zvavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari nevarimi veminda midiki ava vanoti dambudziko rekushaya mafuro ratekeshera munyika. Vachiti kumwe kushaikwa kwemafuro uku kuri kukonzerwa nemitemo yavanoti iri kuita kuti vabviswe munzvimbo dzavagara vari dzakatambanuka vachinoiswa panzvimbo diki. Asi kumwe kushaikwa kwemafuro anokwana kunonzi kuri kukonzerwa nekuwanda kwezvipfuwo munzvimbo duku pamwe nekuparadzwa kwemasango nekuda kwekukura kwemisha pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mumwe murimi wekuhurungwe mudunhu remasonaland west akagariswa patsva muna 2000 achibva kwazvimba vapanashe karombe vanoti nzvimbo yavakagariswa patsva inova mahekitea matanhatu pamusha wega wega haibvumidze kuita mombe dzinodarika makumi maviri sezvo dzisingazokwanisa kuguta mafuro panzvimbo yemahekitea maviri inove inofanirwa kuita yemafuro. Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi vakainosibuka vanorima kuchivhu mudunhu remasonaland east ava vanoti uswa hwave hushoma zvekuti mombe dzavo hadzichagute semakare kare.
Mazuva ano uswa hwemombe hwave hushoma zvichienzaniswa nenguva yakudhara mombe hadzichaguta izvezvi.
Vamwe vagari vanoti vari kubviswawo nehurumende munzvimbo dzavagere ichipa makambani anochengeta mombe dzemukaka. Misha inodarika zviuru zviviri nemazana maviri ine vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000 kuchilonga kuchiredzi dzinonzi dzainge dzakatarisana nekuda kubviswa mumisha yadzo pachishandiswa mutemo westatutary instrument 50 wa2021 kuti nzvimbo iyi ipiwe kambani yemukaka yeGain Dairy kuti irime huswa hwemombe dzemukaka. Kambani iyi inonzi yakazoita urongwa hwekuti vagari ava vachirima ivo sura remombe iri vachipiwa zvikwanisiro. Asi vamwe vagari vakaita savaJeremaya Hwiramiti vekwakare kuchiredzi vachiri kutyira kuti vanogona kungobviswa.
Kubvisa vanhu vagara ikoko kwavafunga kuti ndokwava nemaringa emadziteguravo zvinhu zvakaomarara zvikuru.
Mutauri weema mudunhu remasonaland west vamunyaradzi Nariswa vanoti vari kudzidzisa vagari nevarimi kuti vasapise masango asi kuti vacheke uswa hwacho vochengetera mombe dzavo.
Tinonzwa kushushikana kurwadziwa tichiona masango achitsva achiparara nemoto mupengo. Saka isu tinokurudzira varimi kuti vapote vachimweta huswa vachiita maprojects akasiyana siyana anosanganisirawo kugadzira mahay bales aya anogona kuzodyiwa nemombe.
Vamwe varimi vanonzi vave kutenga chikafu chemombe chiri kugadzirwa nechikoro chepamusoro chechinhoi University of Technology kana kuti CAT chekuti mombe dzinonanzva dzozonwa mvura. Mukuru papurazi reCAT panogadzirwa chikafu chemombe vaItai Zengeni vanoti chikafu chavanogadzira chakanakira kuti chinenge chine mushonga unouraya makonye emudumbu uye hachidhure.
Lokuredu sisi tinofida mombe 10 for 4 to 5 weeks mombe 10 dzichinanzva idzo 1 to 2 hours makuseni, 1 to 2 hours manheru.
Mukuru mubazi rezvekurima kudivi rezvipfuwo muzvinafundo Obed Jiri vanoti chirongwa chehurumende chekudzorera matanga evagari nevarimi chiri kusangana nematambudziko emafuro ave kuita mashoma. Chikafu chemombe chekukati chinoita madhore ekuamerica 14 chinorema makirogiramu 25 chichidyiwa nemombe 10 pamwedzi. Sangano reUnited Nations Food and Agriculture Organization rinoti nyama yenguruve ndiyo inonyanyodyiwa pasi rose ichisvika zvikamu 36 kubva muzana kana kuti 36% ichiteverwa nehuku, madhadha nematoki nehanga neshiri zvichiita 33%, kuchiitawo nyama yemombe ichidyiwa nezvikamu 24 kubva muzana kana kuti 24%, zvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% iri nyama yembudzi nemakwai, zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% zvenyama inodyiwa pasi rose zvinonzi ndeyemombe, zvikamu 33 kana kuti 30% ndeyembudzi nemakwai. Zvakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weR&B neAfrofusion Moira Swongile Knight. Ngatinzwe inhoroondo yake muhurukuro yaaita naIvan Sininga weStudio 7. Moira baby,
I just wanna encourage all the ladies. It's funny when you say it's from my guitar. I think like a tank when I was 17-ish. No panda got discovered Christine in a talent.
I was actually a scorer, so like my mom and dad were like, ah, tango pizza chikoro, so that's no bonus, because my mom went in by law. So yeah, I'm such a scorer, and then when I touch your acting, when I move to them, no panda ganya so tanga ngati imbalay. 100%, like especially
the Dwangu, like my dad is probably my biggest friend. Like the one who told me to push her, like sometimes he even offers continue on my songs and all that. So
you want to ask my name about?
I like him, but Dwando, he's quite gracious. You know, he's being a TV personality and all that.
Dwando, it's our footage of TV.
TV slash radio. Yeah, the Dwango was a girl at ABC. I mean, no kind of girls. You probably, you know, him. Probably you don't, but yeah.
Eric?
Yeah, Eric, yeah.
Ah, takakura tichiva nzwa pa radio, right? Saka iwo uri kupisa some dara night here kana kuti ungonyepedzera.
Ndiri kutotrya kuti ndiramenti, you know, to keep the name going. Because that's
okay, so matambudziko aunosangana nawo muchigame chemanzi chindapi?
Actually, just like zvava kundibvunza kuti like unopisa here tichi kana tunyubiza. Because like when I know what I had easy kana wagara wangonzi like uri mwana waningi vanhu vanoti they don't take you seriously until vanyatsonzo vaveka for themselves ah zvishuwa nokuti
vano follower music yako vanonakidzwa one mabitsa unorova vanoiwana kupi kana vachida kuterera
music yangu iri pa Spotify, YouTube. But gatingo tangere ku Instagram because ndo pane malink ese.
Hatinga ngobvi pana apa tisina kunzwawo sample. Chaunoda kuti ndirove pama songs ako ese yaunoti hai ndo inondidzorera panzvimbo iyi. One yandobuda nayo mudariro ndeye kuti chii?
Inonzi Forgive Me. Good song yacho.
Chawanga waitei?
No, andina kana ndakumbotsadza kana.
Manzwa hurukuru yaitwa na Moira Swongile Knight na Ivan Sininga weStudio 7. anga ari parunare ari ku Britain moira ku Manchester vateereri musakanganwa chirongwa che live talk na 8 PM manero ano apo tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo kwasara mazuva mana chete kuti dziitwe anokoneka ane mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyai mina ntungamiri Nkomo.